Isu sebato rezanu PS. Atinyano terera mashoko anotaugwa nemapato akaita sana Zimbabwe Peace Project nekuti awa asi mapato anotsvaka kubatanidza nekuumbiridza Zimbabwe. Mapato anotsvaka kusvibisa vamwe nokuumba chimiro chakashata chenyika.
Asi vakakubatawo here vachikuzivisai nezvavakanga vava namutsvakurudzo yawei uye kunzwawo divi renyu?
Ini handisandambonzwa kuti kuno wakambofunduka neZimbabwe Peace Project. Ichimbofunzawo kuti isu sezanupf tinofungei tinoona sei mafambiro anenge achiita zvino. Naizvozvo isu hatinyanyotsvoka mashoko awo, isu sezanupf tinozvipa mabasa atinoona akatikoshera.
Ndeapi mabasa akaukoshera yamuri kutaura aya vamarapira?
Mabasa atinoona akatikoshera ndeyekuti tirambe zvikurudzira vana vezimbabwe kuti vagare murunyararo. Mabasa akatikoshera sezvinogara zvichitaurwa napurezidhendi ndezvekuti tivake nyika yedu tiende mberi. Mabasa akatikoshera ndeyekuti Vision 2030 yamunangagwa tiibate negore ra2028.
Asika vamarapira, panoitwa tsvakurudzo dzakadai vanhu vanoburitsa humbo hwekuregedza kushungurudzwa kuvanenge vakaitwa zvichiratidza kuti vanenge vakashungurudzwa nani?
Zvana Zimbabwe Peace Project vanenge vafandawo nevavafanda kuti vaitewo zvavanoita. Hatingazvichirauki isi tine rekubasa ratakapiwa. Ivo ngava manyandima yavo enhema, isi timanyandima yedu yepundutso, rushingi rweZimbabwe.